A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 19th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing vendors, most of whom are women. Following President Robert Mugabe's call for the removal of vendors from city centers to designated areas, what are your views on the issue?
And to join in the discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kosha utubana ngulesine ulapoge esklazia ezabo mama ezabesifazane. Siti asisho zeni bo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us on our pages. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And don't forget that we are also on the web on www.voandebele, www.voashona, and www.voastudio7, so you can join in the conversation there as well. If you're just joining us, or for those that have been with us today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing vendors, most of whom are women, following President Robert Mugabe's call for the removal of vendors from city centers to designated areas. What are your views on the issue?
And Marv, opinion is divided over the president's call for vendors to be moved from the Harare Central Business Center district to designated areas, with some against the move and others in support of the call. Critics are actually calling on the government to avail the 2 million jobs it promised under its economic blueprint, Zimaset.
And PJ, on the other side of the coin, those in support of the president say, you know, the city centers had become a health hazard and an eyesore, and, you know, they therefore feel it needed to be cleaned up. But most of those facing the wrath of the relocation are women who have been lamenting losing their ways to municipal police, despite some of them having vendors' licenses. Let's take a listen at a Harare vendor, Miss Maidei Chimuka, who spoke to our reporter Thomas Chiripasi on the situation in Harare. PJ, we heard there from Amai Maidei Chimuka, a vendor based in Harare, who's lamenting that she lost some of the wares that she had. And, you know, she came out a little strong on the solution, but, you know, obviously she's very upset about the situation. So that's what we're discussing here today. We want to hear your view on the issue. Over to you, PJ.
Yeah. Kulabo ke abasanda kusixhumasa ngumsakazo we Studio 7 e Voice of America. Lamhlanje kuhlelo lwethu ole Life Talk asihluzeni bomama sikhanyela inhlupho izangkathaze ezibhekane labesifazane labo mama labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Nanku phela umongameli welizwe ethena ephumise umlayelo ukuthi abantu bonke abathengisela phakathi kwenzikini enzikini yedolobho laseHarare ababuthwe bonke ngamapholisa baxoshwe endaweni lezo, kodwa ke basiwe endaweni abavele bazinikwa yikhansili yeHarare ukuthi bathengisele khona. Kulabanye abasekela leli nyathelo, kulabanye njalo abangasekeli leli nyathelo, ikakhulu bona labo abaphila ngokuthengisa abathi lapho esixoshelwa khona ukuthi siyethengisela khona akulabathengi. Ikanti-ke labo abasekela umbono kahulumende, umbono kamongameli Robert Mugabe, bathi bona yebo idolobho laseHarare kade selilengcekeza enkulu ngoba kade vele sokungasahambeki ikakhulu laphana ku-First Street. Uyahamba khona lapho endleleni khona lapho kwendlalwe amatamatisi lama-onion, ungavele uyekethise khona lapho ugcobe itamatisi lona lelo sungoba solithengile. Ikho-ke kade kufaka ebunzimeni abantu abaningi ebekhala ngokuthi labezitolo labo besithi uzabona ukuthi ezinye impahla ezizithengisayo omunye uzithengisa emnyango khona lapho ngedola. Ikho-ke kade vele kade sokulokufuthelana okukhulu kwabantu kwamacele amathathu abezitolo, uhulumende lalabo abathengisayo kanye labathengi bona ngokwabo ukuthi kade sebeswela le ndawo yokwedlula. Asilaleleni i-video esinikwa Mavis Gama intatheli izindaba iStudio 7. Yeah. Lapha ke yena ke wakhuluma uMavis Gama wakhuluma ke labaphila ngokuthengisa emgoqweni eseHarare.
Umasipala weHarare wethule umbiko othi usezasebenzelana lamapolisa oweZimbabwe Republic Police ukususa abathengisela impahla yabo ezitaladeni ngoba kuyibo asebebangela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid osubulele ababili emzini weMbare abambalwa betholakala belegciwane elibangela lomkhuhlane. Umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda utshela umhlangano lentathela izindaba eMedia Center ukuthi lokhu osekusenziwa yikubahlukuluza nje kuphela.
Lokho vele asivumelani lakho, uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni, njalo ngabantu abanye ababezisebenzela emafektari. Amafektari avalwayo uhulumende la irekhodi yokuthi kwavalwa amafektari amangaki. Ngitho lezitolo ezinjengabo-Meeklings khonapha eHarare sezavala. Pho abantu basebenze ngaphi, baphile ngani? Uhulumende laye kamilise amafektari within 48 hours. Ngoba lathi sinje silakho kumele sikudimande kuhulumende.
Wengeza ethi bamangaliswa ukuba umasipala ekhetha ukube lokhu esebenzisa imithetho yakudala ilizwe lingakatholi uzibuse endaweni yokulungisisa imbangela ye-typhoid.
Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthumela amapholisa balandele okuthiwo imithetho yamakhansili esithi ngama-bylaws, asazi kumbe sebela ama-bylaws amatsha ngoba thina sigcine kusetshenziswa ama-bylaws kaSmith. Singakwazi ukuthi njengoba siseZimbabwe ekhululekileyo kusese lento kaSmith enhle, kanti sabona kutshintsha izitarada sathi kumbe konke kuyatshintsha. Ama-bylaws awatshintshwanga, agcilwa ukuze ahlukuluze abantu abathi baselizweni elikhululekileyo.
Umsekeli wale nhlanganiso yezichiya eHarare uNkosazana Olivia Songore laye usole kakhulu linkulumo kamasipala.
Mina indaba yena leyo ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo meya le-council yangikhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le-solution kundaba yona leyo. Bonke sibakhulumisile kodwa bayathula. Incwadi zikhona sibili sathi sifuna ukuthi sihlale phansi kodwa bona abafuni. Sebesithumezela amapholisa kuphela, which is not fair, harassment kuma-vendors. Asikoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work, yi-police harassment and akuvunyelwa. Kasikoze sivume.
Abaphila ngokuthengisa bathi okwenziwa ngumunicipality lohulumende ayisiko okuzaqeda udubo lweZimbabwe bayemba phansi. Abaphila ngokuthengisa laba bethi bengasoke basuka ezidaladeni lapho bethengisela khona ngoba besenza lokho befuqwa isimo eselizweni esabangelwa ngurhulumende munye osebahlukumeza. Bathi urhulumende nguye imbangela yakho konke osekusenzakala elizweni, bemkhuthaza ukuba alungisise ezomnotho babuyele emsebenzini, hathi kube lokhe behlukuluzana labantu abazama ukuziphilisa bona bevele bephila nzima eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lolo-ke bekuludaba esiluphiweyo nguMavis Gama. Imifanekiso yangkhona sayitholanga ibalekile, kodwa-ke ubekhuluma labaphila ngokuthengisa esedolobheni leHarare. Mav, that with there was Mavis Gama, one of our Studio 7's reporters in Harare, talking about the plight of the women vendors in Harare.
Very interesting there, PJ. And rukona pane vari pa live feed edu tisataura edu zvatiri kutaura vari kufunza kuti nhasi izuva remadzimai here? Ehe, izuva remadzimai. Asi vana baba kana muri kuwo muchiita zvekutengesa, nyora ipo pano tinzwo zvamuri kusangana nazvo. Nhasi muchirongwa chedu pano pachirongwa chewomen's round table tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana nemadzimai vari kuita zvekutengesa mumigwagwa. Zvichitevera izvo, kurudziro yakapiwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vari mumaguta nyanya muHarare, muCity Center muye matunoti muCBD vawanikwe ivo vachibviswa vachiiswa kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kana kuti kumapeto kwavachapiwa neCity Council. Vamwe vanoti aiwa zviri kuitwa nemutungamiri wenyika izvi hazvina kunaka nekuti vakataura ivo nehurumende yavo nepati yavo yeZANU-PF kuti vachange vachipa vanhu mabasa anosvika ivo 2 million pasi peZimasset, asi pari zvino hapana chabuda. Uyezve vamwe vari kutiwo kune rimwe divi zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka sezvo aiwa mumaguta umanga maita tsvina uyezve muchizogona kuita zvirwere nezvimwe zvakadaro. Saka ndozvatiri kuzeya panapa kuti imi munoona sei zviri kuitika uyezve zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri rigadzirike. Tinoona kuti vazhinji vari kutarisana nedambudziko irori madzimai, PJ, ndo vatinoona vachienda zuva nezuva. Tinotonzwa kuti vamwe vanopinda imombo muCity Center vowanikwa votoraramo vachitadza kuzokera kumusha nekuti havana mari yemabhazi. Saka ndo zvimwe zvatiri kuziva ipo pano nhasi. Tichambonzwa kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitipa zviri kuitika muHarare pari zvino.
Vamwe vanotengesera pakati pedhorobha reHarare uye vaine magwaro avakapiwa nekanzuro anovabvumidza kushandira pavari kushandira, amai Letwin Nyadzayo, vanoti vatorwa zvinhu zvavo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru vakasiyiwa vasina chekubata.
Tatorerwa bhutsu matimberland zvangosumudzwa pekutanga kuti aiwa imi mune tebho iri raiti rambai muri dzorerai pakarimwa kubvisirei simba tabvisa vatadzorera taakudzorera tichibhizi kudzorera abhigi vatotakurwa imabhutsu ekula bhokisis ezvine madrinks vatakurwa zvaini.
Amai Nyadzayo vati vane magwaro anovabvumidza kutengesera pakati pedhorobha asi vari kungodzingwawo sezviri kuitwa vamwe vasina magwaro akadai.
Ai, ndingafungodai vatsvagirai vatitsvagira pekunotengesa pakanaka nekuti isusu pandaitoka tinoto nekadhi rekukanzwa tina tikati varatidza zvanzaiwa imeni muri raiti rongedzai tovavadzoka futi tetinaro iro rakadai so executive evenda iroro tovavatora vavadzodzoka vamwe kwauya 3 harongoti confused abhigi tatatorongedza ebhutu taisa sekutaura kwangaita kuti vanhu vari kubvisai zvinhu sii zvenyu taakurongedza vanzaiwa dzoserai musabhisi vamwe vauya takurai toona vaakuti bvisai mabhegi atotakurwa.
Mumwe anotengesera pakopakabhana vachansela musinami vatiwo hurumende inofanira kuwanira vanhu mabasa kwete kusoromhanyisana nekugadzirisa dambudziko risiriro.
Kuti dambudziko iripere renyaya yemavhenda nenyaya yeunrest iri muno muguta remaguta rino musiti muno chinofanira kuitwa kugadzirisa utongi kugadzirisa mapolicies atinoshandisa kuti tichishande nevanhu kugadzirisa nyaya yemabasa. Hakuna munhu anofarira kugara ari mumugwagwa asi kuti kana kumba kusina chauviri munhu anouya kuzotengesa madomasi murod. Saka vanofanira kugadzirisa nyaya yemabasa, vanofanira kugadzirisa policy iri friendly, urongwa hunowirirana nekurarama kwevanhu.
mumwe anoraramisa mhuri yake nekutengesera mumigwagwa vaDennis Munava vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vasaende kunotengesera mumigwagwa.
Mapurisa auya pano akamhanyisa mavhenda akawanda, mavhenda akatiza, iko zvino vamwe vazara mumakona emastriti. Asiwo tiri kungoonawo vamwe vadzoka, asi mapurisa ari kupota achitenderera tendera achivatsvaka. I think dambudziko riri kuitika nderekuti hurumende yedu iri kutraya kugadzirisa dambudziko racho from the top. Saka solution iripo ndeyekuti mavhenda aya ngaatsvagirwe mabasa, nekuti tiri kufosa vanhu kuti vapinde muvhendii inhau yeurombo, inhau yekushayikwa kwemabasa, makambani akavharwa.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vari kudzingwa zvichitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri adarika. Avo vanoti vanotengesera mumigwagwa vari kusvibisa dhorobha reHarare. Kanzuro yeHarare inoti vanhu vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti kanzuro igowanawo mari pamitero. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kana mutauriri wekanzuro waMichael Chideme kutinzwe kuti sei vane marezinesi ekutengesa mumigwagwa vari kudzingwa nekutorerwa zvinhu zvavo ivo vaine magwaro ebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
PJ, apo tiri kunzwa zvanga zviri kuitika muHarare tapiwa nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitaura iye mamiriro akaita zvinhu muHarare. Tine zvemumwe mutori wedu wenhau ari kumasvingo Gandri Maramba, regai timbonzwa kuti kwakamira sei ikoko.
Nhasi tanga chiri chipatapata mumasvingo, mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti tibve vanotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kumwe kwatingakwanisa kuti tinge, nekuti ndozvinoraramisa mhuri. Ndopanobva sikopidzi dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rotodya, ndopanobva zvose, saka kuti tibve zvakafanira kuti tife.
Vanotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera, vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevekanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vaNixon Kwirirai vati vakashamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro, mapurisa zeta rapi zvikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose, manyuzipepa mubvise panapa. Asi tazoinda hedu ikoko kusendirawo, ndokubva tanotaura nevakuru vacho. Tozofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu, vakati toenda tunoona minista. Kubva tichikura tinoziva kuti manyuzipepa anowanikwa mustreet, bati nhasi ndokutomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanyuzipepa. Vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Muzare Bridget Musasa, avo vachangobvisa zvidzidzo kuyunivhesiti, vati munyika hamuna mabasa, izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zviri kutotibata-batawo kuti tiri kudzingwa pano, nekuti last Friday ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo chikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment, ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona. Mabasa achona emayouth hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga hatizivi kuti tonocreata mwekupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinoi vaCaleb Tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa, nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pachaya yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu. Inongotaura kuti tokutsvagirai kwekuenda, but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kwakatozarisa, mavhenda ari kungowanda each and every day, mavhenda ari kungonyuka. Inenge yatove cat and mouse kumaisana chete.
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi, asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakati makanzuro anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kuraone, kanzura weguta remasvingo.
Isu sekanzuro hatina kunge tagara pasi tikaisa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets. Asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa naPresident Mugabe maererano neaya mavhenda ari kuHarare. Sanoona sekuti ndo zvavari kungoita muno, but as kanzuro hatina kunge tagara pasi tawirirana kuti aiwa ndamodzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
PJ, apo tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau Gandri Maramba anga ari kumasvingo asabva ataurazve zviri kuitika kuchinoi. Saka zvinenge zviri kuratidza kuti zviri kuitika kunzvimbo dzakati siyanei. Saka ndozvatiri kukurukura kuti kana muri kutiona kwamuri ikoko, toda kuchingamidza vese vari palive feed yedu. Ndochingamidza pane vanga vari kufunza kuti chirongwa chemadzimai here ipo pano. Ndechemadzimai, asi imi madzibaba munogona kupindawo muchitaurawo zvamuri kuona muri ipapa palive feed. Nathan Chicks, Comrade Geraldine Fraser, hanzi tiripo. Takateerera all the way from South Africa. Tina mukoma Silva North Banditi Mudzova, hanzi nasi hazvisi zvemadzimai here? Comrade, nasi ndezvemadzimai, asi munokwanisa kupinda muchitipo pfungwa dzenyu. Hanzi ndezvana amai, asi isusu tiriko nechekumashure. Ndimukoma Nathan vapindura wavo. Tonderai takawira, hanzi asi vatikuvadza vamugabe, vakomana tafa nenzara isu. Crispin Makonesa vari kuti fe, hanzi magwaro fake. Pane angapiwa gwaro rekutengesera mutown here? Hanzi pamwe avo vari kutaura nenyaya yaPJ vanga vari kuti vanga vane mavendors license, mamwe malicense acho ndeefake. Saka ndozvimwe zviri kutaurwa nevari palive feed yedu, tinokuchingamidzai. Uyezve kana muripo pari zvino, dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Motikandirawo malove nemalaika yekuti tione kuti muri kutinzwa here. PJ pamwe hapana ari kutinzwa, hatingazive nekuti live feed tinenge tichingotaura takatarisa iwe neni PJ, hatizoti vanhu vakateerera here kana kuti kwete. Asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko revari kuita mabasa ekutengesa mumigwagwa, nyanya madzimai. Over to you, PJ.
Kulavo avasilandelayo kumbe avabukele kumabona kuti enkundleni yekuzilibazisa le eFacebook, akhasini lethu eleVOA Ndebele, nxa kade ungakayikhona ugijimela khona khathesi uye kwenza like page yethu, njalo ulandele i-life feed yethu yona le esiyenzayo asiyihluzeni bomama. Lamhlanje kungolesine kunjenje, abakhona sebekhona. UPamela Khumalo uthi hello everyone, hello Pamela. Anastasia Ndlovu ukhona. UDomingos Patrick Kuta uthi good evening everyone. Weddington Monda ukhona khona lapho. Labo abangakayenzi like, sicela liyenze like and njalo liyenze love. Kuyahle kweqe okuyinhliziyo okubomvu ukwenzela ukuthi sibonane ukuthi sisakazela abantu abaningi. Njalo nxa kuyikuthi ufuna ukungena kuhlelo, ungafaka inombolo zakho zocingo khona lapho njalo. Uthabani Ngwenya uhle wangena kathesi uthi yena ngibukele ngiseGoli. Hayi, siyabonga sibili Ngwenya, ala kusasa ubiza abanye abaningi. Nxa kuyikuthi ubukele uwedwa, share labanye abangani bakho. Sibukele sibaningi.
PJ, tinenge tine vatinavo panhare. Ndiri kuona ndatumirwa netechnology panapa pa WhatsApp kuti tine muteereri. Regai titore muzvare Stella, makadi henyu? Hello? Taurisai mbijana. Muri kupi?
Ndinofara zvangu, makadiwo.
Aiwa, tinofara. Muri kupi?
Ndiri kukaribha.
Kwakamira sei kukaribha uku?
Ndina kundwatimota kunzwa pamusoro penyaya dziti pamusoro pezei.
Nakati kukurukura nenyaya dzevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Imi ndofunga handisi kuziva kuti munoita zvekutengesa here. Tiri kuona kuHarare vanhu vanga vachibviswa mumigwagwa vachinzi ngavaende kunoiswa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzavanenge vapiwa nekanzuru, asi dzisiri mukati meguta reHarare. Kwenyu uku muri kutarisana nazvo here ikoko ukaribha?
Varimi vanouya vanenge vachitengesawo zvekuti munyatsioo kuti varimi havasina pekutengesera tinenge takungorwisana isusu pega pega varimi vada kurarama tinoda kurarama hatimange takundisanisa nekanzuro yacho pane kuti itere vamwe nevamwe nzvaro yekutengesera inokodzera kuti varimi votengesera apa isusu vagari vemugere kutengesera wapo hatitofanana mikana kuti avombohodhesa vozovhara vozovhurawo munguva izvezvi hatiuwanika tichizviita nekuti kanzuro yedu hatikwanisa kuti imirira isusu.
Imi munotengesa chii Sisi Stella?
Imi ndotengesa mavegetables ese zvavo. Kubva kumatomatoes, mavegetables, muriwo, mabebes, mafruits, ese chese. Ndingati kuti zveko potes, kana zvemagetsi zvakutisa mari ndoenda kubhotora ndichi zvitengesawo. Kana mbatya dzakuitisa mari kana mabhero ezvizvi ndinotengesa zvese pasari zvinandesiyo dzemafuri vegetables.
Saka mungati imi zviri kupararamiso here pazuva muri kukwanisa kuita mari uyezve tichiona kuti mari iri kunetsa kuwana makutoshandisa maswipe machine here kana kuti mari vanhu vari kukupai sei?
Maswipe machine hatishandikana kuti ndiriwaneswipe machine ndinotamisika kadiki. Tinoshandisa ine zviri kubvesine kuzimbabwe ino zvinoshandiswa nemalaizi econet saka tinoikosika tinenge tichishandisa kutengeserana nayo sainoti kana kukazotengesa neikogesa musika panenge vakunohodha kumurima anoti ndibatei sasa panenge isina batika.
Saka mungati pazuva muri kubata mari yakawanda sei iri kuraramisa murere murenyu yakakura sei?
Ewidhendi mwana wangu watatu nekuti vakatopedzawo mafomu 6 vakatogara kumbanze vakwanisi kuvaendesa kuchikoro vakarwa nehwana achiita fomu 1 saka mari yandinowana sevanhu achidya ma3000 $5 chaizvo saka azvi kurarama kwakutoremesa kwakutorwadza.
Saka munoona remangwana rakamira sei semimi madzimai vari kuita zvekutengesa izvi pangaita kuti chii chinofanira kuita kuti zvinhu zvigogadzirikana?
Pari zvinotina remangwana redu kutori nerima chaiko harisinomboona chiedza chazvo handizi kuti tingazvitengesaidzisanduko yemunyika hatizivi kuti tingashandisa nzira zvekuti zvinhu zvimbochiitawo munyika inei isiitewo magariro edu isiso vamene vanoshayiwa zvezvo zvino vane mari ndivari ngoendera mberi nekurarama.
Mufunzo wangu hangu wokupedzisira ndewekuti imi sevanoita zvekutengesa muri kumbotaurawo nyaya here yekuenda unonyoresa kuvhota nezvakadaro izvi munowana mukana wazviri?
Tinotowana mukana tivatokokorodzana kutokurudzirana chaizvo kuti handei tinonyoresa tivhote bcause vatiri kunzi tiri kuti hariiregistadi zvakarejista ziva kuti hari hazvichashanda kutokurudzirana zvavanhutengesa kuti ngatiendei tese tinorejista tiwane kuzovhota kuzosarudza vatungamiri vatoona vanotidzesesera mune ramangwana.
Aiwa tinokutendai amai kana kuti handizienda timu zvare kana kuti amai
ndimai Chivandikwa.
Ehe, tokutendai amai Chivandikwa vekukaribha vanga vari kumbotionesa kuti kwakamira sei panyaya idzodzi dzekutengesa mumigwagwa vatiwo vanoita basa rekutengesa mavegetable. PJ, I was speaking there to actually we are lucky we started off with actually one of the vendors themselves. She is actually from Kariba, so she is sharing that she sells vegetables but they're having, you know, cat and mouse battles with their own council in Kariba because they are also farmers who want to come and sell their wares, and then there are people that are also vending other, you know, goods and services, so there is no real designation of who does that when. And then she's saying today she only made $5 and also she has a child who finished form 4 but is sitting at home with no job. So she's saying her wish is that people, you know, get sensitized that they need to go and register to vote. She says as vendors in Kariba they do actually sit together and talk about these issues and encourage each other to re-register because there's a misconception that if you're registered from last time you can vote.
Yeah,
but that's not true.
2018 elections.
Yes.
No, that's not true.
Mm-hmm.
You need to re-register.
Yes, so that's what she
for
was
the
sharing.
Next year's elections.
Yeah.
Yes.
Over to you.
Yeah, says Lom. So I'm showing it away to Okona SM Mosley Oguti as a snitis. I wish a little to Kosigazi Debra Mukasa, Yenagi, Wave Lawa Vendors and Traders Association. Yes, I want to get a little to Kosigas. I see, I didn't know. Ngiletheni babaphilile. Asiqale ngakobulawayo ukuthi kume njani emsebenzini lo okuphila ngokuthengisa. Nanku phela ngaseHarare ngale kuphume umlayelo okutshwe ngumongameli welizwe sithi yena abantu bonke abathengisela phakathi kwedolobho leHarare kabaxotshwe kabasuswe khona lapho. Abanye njalo besekela lumqondo ngokuba akade sokungasahambeki phakathi kwedolobho laseHarare ngoba le ngcekeza kade sikhona sokusesatshelwa lokuqhamuka kwemikhuhlane. Ikanti-ke abakwelinye icele bethi hayi bo lifuna siphile ngani, yiyo impilo yethu yona le yokuthengisa. Kumi njani kobulawayo?
Kobulawayo lakho sebe abantu bakobulawayo lakho sebeke bangothathekile. Bangenele labo indaba abangayaziyo eHarare ngo bangenela baxosa amaVendors. Ngikhuluma kanje emadlodlo baxotshiwe nakuthi avenue lakho baxotshiwe. Engazi ukuthi kathi imbangela kuyini. Nxa sisakhangela sibona ukuthi 94% neyabantu abazesezayo bethengisa bethola khonapho ilizini. So nxa sebezaxotshwa bathi bayengathi. Njalo singananzelela futhi uhulumende wathembisa ukuthi uzanika abantu imisebenzi. Usede ukuthi enika abantu imisebenzi, imisebenzi iyavalwa emasekthari ngale akusela misebenzi sokugcwele amathethi. Amathethi ayiwo lawo asesiba lokugcunwa okuthize abanganiki ithethi. Thina ngapha kobulawayo sinika ithethi ku-60%. Kubuhlungu kakhulu ngokuzwa kuphela lokhu ukuthi nxa abanye bethu bezaxoshwa lapha bathola khona inzuzo. Njalo nxa sikhangela amazendazi kasuke ukuthi ngabantu kumbeni ama-street kids kumbeni abantu labantu balahliweyo. Amazendazi i-community ngabantu ngama-residents ngabazali ayikho konke abayikho khona. Khathesi nxa sezikhangela luhlelo lolo lukhona lokuthi abantu be-rejest bazasukuma njani abakobulawayo ukuthi be-rejest ukuvota. Bevotela bani omunye futhi obaphiphayo ezindaweni zokuthi bephile.
Hayi sibukhulu kakhulu. Yeah. Kodwa ke phela labo abathi abaphila ngokuthengisa laba sebegcwale indawana yonke njalo sebedala umonakalo uletha ingcekeza enzikini yedolobho. Engxenye yikho abakuxotsheleyo. Linake lithi lithini ngalokhu njengehlanganiso ukuthi bathiwe kabayithengisela lapho okuvele kubekwe khona imikambo eTNA ukuthi bayithengisela khona.
Yes, ngakunanze imikambo ikhona ebekiwe kodwa singakhangela i-percentage nemikambo le eyafakwayo. Like singathatha for example kobulawayo kwakho kufakwa umkambo eyi-1 okuthiwa kuse-Highlanders Club. Yikho lapho kumele abantu bezigcwale and nxa siconsider 94% is of tip abakhona abangeke bakhona ku-Highlanders Club. I-Highlanders Club accommodate amazenders about 800 and something. And singakhangela le ratio yangibona ukuthi imesiji angizazi kodwa nje noma ngizazi kodwa usubona ukuthi vele kakuhambelani abantu baningi and bafuna ukuphila. Sibe sesikhangela futhi njalo emadlodlo laphana abaqoshwe khona. Ukhansili wathembisa ukuthi uzafaka nokuthi kuyavikele amavendazi kodwa kuzokube lanamhla kaka-5. Abantu bakhangela ukuthi bafuna inzuzo yokuthi bethole imali khonapho bencedise.
Ye. Kodwa ke lina njengenhlanganiso kumbe njengeqembu lalabo abaphila ngokuthengisa seleke lahlala phansi nalo khansili umasipala wakobulawayo ukuze likhulume lihluze ngalolu daba liphume lamacebo.
Sina njengenhlanganiso e-BVTA sihlala sihlangane layo kakhulu
Wathi ngubambe umlomo khona lapho akubambe kancane ecingweni sike siphe ithuba komunye oseyengenile kuhlelo umhlonitsha wethu Marvelous.
Yes, PJ, it sounded very emotional. We'll come back to what you were discussing there, but we have our other guest, Lynette Mudewe of the Zimbabwe Activist Alliance. Welcome to the program, Lynette. Hello. Yes, Lynette, you're right there in the city center. Tell us, what's the situation like? You work with vendors yourself.
Okay, the situation is terrible with the therapy and the state sitting heavily on armed vendors.
Mhm. Saka zvii zvamuri kuona ikoko kuHarare pari zvino noti tiri kuona kuti vazhinji vari kuchema chema nyanya madzimai.
Nyaya kutengesa inyaya inorwadza nekuti vanhu vari
kuchitsvaka. Linette.
Nekuti hakuna mabasa.
Muzvare mudewe, imbofamba ifamba imbijana, foni yenyu iri kubreka mbijana. Famba imbijana, tinzwe kuti tinganzwanani. Hello.
Okay, hakuchizwa here?
Yai wa mara, it might taura izvenyu zvii zviri kutarisana nevanoita zvekutengesa mumikwagwa.
Nekushungurudzwa kwemavenda zvinyaya inotambudza zvakanyanya. Kunyanya madzimai vanonga vachiedza kuriritira mhuri dzavo nemari yekutengesa. Asi ini ndine pfungwa dzekuti chinhu chikuru ndechekuti vanhu vazhinji muZimbabwe vakaenda kuchikoro zvichireva kuti vanofanira kunge vaine mabasa avanoshanda kwete mabasa ekutengesa. Saka ini ndinofunga kuti dai vanhu veZimbabwe vari kutengesa vaziva kuti nyaya yekutotengesa iyi is very abnormal, hachisi chinhu chatinofanira kunge tichigashira. Saka inyaya yekuti hurumende yatsadza semadzimai emuZimbabwe, hatisimukei hurumende iyi kuti yatsadza tisachemere kuti tikakuita mavhenda tisakaenda kuchikoro, vana vakaenda kuchikoro. Ngatisimukei titi hurumende iyi ngaitipe mabasa nekuti takaenda kuchikoro kuti tinoshanda. Zvinhu zvakaoma hongu tinozviziva. Asi venti ngainambobviraita solution uye haifanira kuita solution. Saka tabvumirei isu semadzimai eZimbabwe kuti tiitwe mavhenda nehurumende yeZANU PF, hurumende yatsadza. Ngatisimukei semaZimbabwe titi tiri kuda mabasa, tidzise hurumende iyi nekuti hatingaiti mavhenda chose. Ngatitorambei huvhenda tiramba nehurumende tigadzirise nyika titi tiri kuda mabasa. We must fight for what is right, and what is right is not vending. What is right is vending. Mapasa akaendera kuchikoro.
Aiwa, batai makadaro muzvare mudewe. Tiri kumboenda kune mumwe muteereri wedu ari kuSouth Africa, Sisi Mavis Nyuruka. Makadi Sisi Mavis. Hello. Handisi kuzoti nhare yadonha apa ndeyani, ndeya Sisi Mavis Nyuruka here kana kuti ya Linette?
Ndiri kuzwai.
Oh, muri kutinzwa. Aiwa, tokuchingamidzai pachirongwa. Nhasi tiri kutaura isu nyaya yevanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai. Tanga tiri kunzwapo kubva kuna muzvare mudewe vari kuti aiwazve vanhu ngavasachemera kuti vaite ivo mabasa ekutengesa mumigwagwa, asi kuti vawaniswe mabasa chaiwo avakaenderera kuchikoro. Nekuti vari kuti ivo dai zvinhu zvakamira zvakanaka munyika pasina dambudziko irori, munoona sei zviri kutaurwa izvi?
Ichokwadi Sisi Mavhe, nenyaya yekuti isusu vakatirambidza kutengesa hatina mabasa takadzidza, hatikwanise kuriritira mhuri nokuti pacho pavanoda kuzotiisa senzvimbo yekutengesera vanogona kutiisa panzvimbo isingafambe bhizinesi zvokuti hapana chandinenge ndichinigirikina chichishandira uku. Kanzuru yavo inenge ichida mari kupera kwezuva kana kuti kupera kwemwedzi hakuna kwandinowana. Zvakare zvakafanana nesu vanhu takagara kuno kuSouth Africa, vamwe madokta, vamwe maticha, vamwe vari kutobika mumakicheni, nyaya yekushaya kuti hapana chatingaite mukurarama. Saka izvozvo tinozvipa kuhurumende yedu, chichemo chehurumende dai vagona kuti kagadzirirawo pekuti vatibvumire kuti titengese nokuti ndokwatinoraramira.
Tichitarisa imomo muSouth Africa, tinoona mamwe madzimai zvechokwadi anobva kumusha vachiuya kuzotengesa kubvira kudhara, vaimboya kutengesa madhoiri nezvimwewo. Vanobatwa sei nehurumende imomo muSouth Africa? Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe panyaya iyo yekubata vanoita zvekutengesa?
havasungi vanhu vanotengesa nekuti vanoziva kuti vanhu vese ndipo vanoraramira plus vanoziva kuti kunyanya isusu vekuZimbabwe tinoziva kutengesa tikatarisa hakuna chisiko chinotengeswa kuZimbabwe chisiri kuno kuSouth Africa zvinhu zvese ungava muriwo chero tiri kukwanisa kunge tichiurima tichitengesa kuno kuSouth Africa.
Aiwa, saka regai Sisi Mavis timbotorawo vamwe tinotenda chaizvo kuti tanzwa kubva kwamuri uyezve kana muri ipapa palive feed yedu yeVOA shona imai ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tionekwe nevakawanda uyezve shamwari dzenyuwo dziri paFacebook dzikuonei zvatiri kukurukura ipopo nhasi. Muve nezuva rakanaka.
Maita basi.
PJ, over to you.
Yes, lo mlalelo khona uThabani Ngwenya ofake inombolo zakhe lapha ku Facebook u live streaming yethu ngemva kokuba ngicelile ukuthi yenzani like lijoine lani kungxoxo yethu yalamhlanje. Siyabonga kakhulu Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Hala la mukuthayela lapha.
Yeah. Uyaluzwa udaba olusegudini.
Yebo, ayabonga kakhulu. Ngilapha megoli.
Yeah.
Ukuthi aliyami indaba lathi siyayibona ayikho right man. Ibuhlungu. Ayikho right, ibuhlungu kakhulu.
Kungani usitsho njalo? Phela abanye bathi Harare lapha kade zokungasahambeki kakhulu laphana ku Face Street. Abantu bonke kade lokhu bendlayi amatamatisi.
ngoba mama ngoba abantu baziphela vele ngokudayisa kusukela iminyaka yonke engaka.
Yeah.
Awukho omunye umsebenzi ekhala ukuthi yakwazi umsebenzi kawukho eZimbabwe, so abantu abazizamelayo nendlela abazizamela ngayo bashuthirwane. Sabangenze abantu kabayekwe bazisebenzele ngendlela ade besenza ngayo kabaqhubeka abantu bezithengisela bayekwa abantu bengahlukunyezwa. Umthetho le sifakwa ayisahlukile nale yafakwa iRhodesia akwakusenza ukuthi uthole umuntu okuthiwa etawuni kafunakali. Sekufana nalokho izinto esesizibona kutho ukuthi vele nale igovernment ayisazifuni vele eZimbabwe. Okufalayo next okulandelayo sizoba kuthiwa sisuke etawuni singasahlali etawuni siyehlala emalokithini. Yikho yikho sokuthi yakhona manje kusala kancane kancane zothiwa amaflat la asetawuni la asisanifuni uzulu kaphume la lihambe liyohlala emalokithini libe lingena kube lezindawo esingazihambiyo thina. Siyakuzwa lokhuyani izwe liyalangele yedubhela kukithi la kusezweni lakithi la lana sifisa ukuthi abantu mabayekwe bengahlukunyezwa. Izwe leli ngelakithi izwe lethu izwe lalwelwa ubaba bethu sebaze bafa bengamaovedi balilwela leli lizwe yinto ababelwisana layo nale mthetho enje so imithetho enjenganale ibuhlungu iyasukumeza kakhulu.
Kodwa phela okunye lakho asiyekethise. Yebo, siyakwazi ukuthi abantu kumele baziphilise, kodwa-ke khona ngapho ngaseGoli kule shopping mall le ithiwa yini Marvelous
Sandton.
Sandton ungathengisela amatamatisi khona phana phakathi kwelokuzeni kwemall.
Yebo, kanti kumi ngenye indlela siyada kithi ngoba kodwa asiyali ngoba ngapha anti kunezigaba kunabelungu ngapha kunamabhizinisi amagulu angithi.
Yeah.
Right. Abantu balana izwe lele linjenge-South Africa izwe lidivelophe kakhulu, abantu bayazisebenzela, kunamakhampani aqhathile abantu, amafirma avuliwe, abantu bayasebenza, abantu bayahola imali ezibayanelisayo lemuli zabo. IZimbabwe yiphi ikhampani eqhathe umuntu?
Namhlanje kuludo
ubani oqhathiwe? Ubheke amatitsha, ubheke ovule itafula lakhe uyahlukunyezwa. Utitshe umuntu olengenamali kudala besisazi ukuthi utitshe unemali besimhlonipha, namhlanje utitshe asisamhloniphi thina.
Yeah.
Ngoba kanaludo
hayi
kubuhlungu vele kubuhlungu le nto eqhubeka ekhaya le ayime njengamanje kuthiwe siyovota uvele uhlukumezekile unje izalo kayifuna ukuphuma embusweni siyakwazi. Manje mazi siyavota ngoba kumele sivotele yona vele sifost ukuthi sivotele yona. Siyivotela kanjani yona vele isihlukumeza sibhekile?
Hayi,
uhulumeni nalowo khona uyazihlukumeza. Siyomvotela kanjani evele sesabeka kithi?
So kumele liyebhalisa ukuthi livote kuhle. Siyabonga Ngwenya. Watanzwa
zvechokwadapo tirikunzwa mukoma vanenge vasiri kufara zvachose asi tine muteereri chadzoka kuti tizunzwa kuti vanga vari kuti chii. Tina Georgina Mutsvai Magora, mumwe avo vambonyora paFacebook page yedu yeVOA chiona kuti ndifonerei asi hatina kukwanisa kuvafonera pachirongwa chemangwanani. Mapinda muchirongwa tiri kutaura isu nyaya yevari kudzingwa mudhorobha. Madhorobha akasiyana siyana, tambonzwa Harare neMasvingo neChinoi. Vamugabe vakati ivo aiwa vanotengesa mumadhorobha pakati chaipo ngavaendeswe kumicheto kunzvimbo dzavanopuwa nekanzuru. Munoona sei?
Makadi zvenyu?
Tiripo makadi kosisi Georgina.
Tinofara.
Ehe.
Ha, ini ndinozviona zviri zvinhu zvakaoma chaizvo.
Ehe.
Nekuti nyaya inonesa ndeyekuti vanhu havana mabasa. Saka kana dai vakaenda kunzvimbo dzacho dzinonzi ndidzo nzvimbo dzavachange vagadzirirwa kuti vange vachitengesera. Zvinenge zvakatoomera vanhu vanonge vachida kutenga kuti vagokwanisa kuenda ikoko kwavanenge vari, nekuti munhu wese anenge achitotambudzika mari. Saka izvi zvinoreva kuti vanhu ava vari kutongonzi endai munotambudzika. Kana vangu vachigara mumataundi havachakwanisi kugara mutaundi, nekuti anenge asisina mari yerendi. Pamwe mari yaaitengesa ndiyo mari yaanga achikwanisa kuzokwanisa kubhadhara rendi kana kuita sei. Asi kana achinge anza uchakwanisi kutengesa, zvakutoreva kuti akufanirwa kukwanikwa achienda kumamisha. And nekuda kwekudarowo zvinoreva kuti vanhu vakaita sei vava zvichida havachatokwanisa kuvhota, nekuti maybe by the time yavachaenda kumamisha ikoko pamwe registration inenge yapfuura pavanenge varegista kuti vachavhotera vari mumataundi. Saka it means vanenge vatova vanhu vatova lost voice, ravo havachakwanisawo kuraisa their voice nekuti vanenge vasisina mukana wokuvhota nekuda kwerelocation yavanenge vaita. Saka ndiri kuzviona zviri zvinhu zvakaoma chaizvo munguva inekoma kwakaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Imimi muri ikoko kuSouth Africa, munoona vachibatwawo sei vanhu ikoko? Ndanzwa sisi jei vachimbobvunza kuti muri kuona zviitika here, kuti munhu anongotorawo matamati opinda pamall paSandton paye ongogara ipapo otanga kutengesa. Zvakamira sei ikoko? Vari kuzvibata sei panyaya iwe?
Kana takuda kukombeya zvedu South Africa neZimbabwe, hatingakwanisi kukombeya nyika mbiri dzine kuti dzitori nyika dzakatisiyana. Muno munyika muJoburg vanhu vanotengesa zvavo, but that is Joburg. Mumashopping mall avo ai hauwani kuchiwanikwa zvinhu zvakadaro. Asi hatingafananidzi zveSouth Africa neZimbabwe in terms of development, because nyika inoi iri developed, is like though it's a developing country, but hatichienzanisi nemamwe madeveloping country akaita sana Zimbabwe, yatova kumberi. Asi like muno muSouth Africa zvinei nekuti wakaenda kuchikoro here kana utaona kuenda kuchikoro here? You can live, you can find ways of making money here in South Africa. Unlike when you are home at this time, at this point in time, nekuti hakuna kana basa. Chero dai wakaenda kuchikoro, chero dai wakaita sei, hapana vanhu vari kutombomukira kunotsvaga mabasa because hako zvachose.
Aiwa, tinotenda.
Saka kana takutokombea South Africa neZimbabwe at this point in time, it's a no-no.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Georgina Mutsvai Magora, tinotenda. Ndo zvatinofarira kumbonzwawo madzimai tichikurukura nemi zvakadai. Musanete, taona kuti tanga tinemi mangwanani uyezve tinemi pari zvino. Ibvai madzvanya pakanzi shee, tubva taona takawanda nedzimwe shamwari dzenyu dziri ikoko kuSouth Africa.
Zvakanaka, maita basi.
Okay, bye bye. PJ, tine mumwe mutereri zvakare vanyora ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, Vandlovu Dennis. Saka ukaita laki pamwe anotaura Sindebele Chanswa. Makadi yenyu Vandlovu?
Tripo makadi vanzvadzi.
Aiwa, tiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi yekudzingwa kuri kuitwa vanhu mumadhorobha vanoita zvekutengesa nyanya madzimai.
Inini zvangu sekuona kwangu maererano nenyaya iri kuitika, madzingirwo ari kuitwa vanhu mukuona naHarare, vari kungotengesa zviri chini pa mwana wangu ndona kuti avanhu vanenge vari kutengesa zviri kunze kwemutemo ndizvo. Kutengesa kwavari kuita zviri kunze kwemutemo zvinoita like vanhu vari kutsvakawo batsiro wokuti semamiri akaita kunyika yedu vanhu vari kutsvakawo kuti vawane zvinovabetsera asi kuti tikatarisa zviya zviya zvinofanirwa kuitwa pamutemo hatingati zvenge zvakanaka kuti vanhu vangovhura mashopu avo pamwe nepamwe asi panokodzera kuti pavhurwe mashopu nezvinofanirwa kuitwa zviripo zvinofanirwa kuitwa zvenge zvisina kunaka nekuti zvinopedzisira zvakutiurayira isusu nyika yedu mushure maizvozvo topedza takutemba zvekuti kana kuti nyika yedu yafa kana kuti zvakafanana kana nemamiriro akaita nyika yedu pari zvino handii nyika yedu inyika inongotooneka kushwa hazvina kumira zvakanaka zvina kumira zvakanaka kudero tozvigadzirira sei kana kuti tozviita sei kuti nyika yedu idzokere papochini kana kuti ivewo zviri nani zvatingakwanisa kuita kana kuti nyika yedu inzi kana kuti yavawo pachinhano chiri nani isusu varidzi vazvo kana kuti isusu pache zvino nekuti purezidendi vedu havangakwanisi kuti ivo pache zvavo vakwanise kuti vangasimudzira nyika ivo voga sisu vanhu varidzi vazvo tisingakwanisi kusimudzira nyika yedu
saka vandirovhu regai ndimbokubatai muromo ipapo nekuti nguva yadyanana uyezve nhasi zuva remadzimai asi tatangokupai kamukana nekuti manyora pano pafacebook page yedu mongoti muchidimbu munotaura here ndevedu
aiwa ndinongotaura hangu tsoni
Alright, saka PJ, sorry.
Sorry, hangu.
Aiwa, vandilovhu, ndichau kubatai muromo ipapo, nekuti toda kuti timbopowo mukana mamwe madzimai akamirira pari zvino. Pane varipo vakatomirira vada kupinda muchirongo, hatitokutendai.
Aiwa, ndatenda hangu, handigamuchira.
PJ, maybe let me just take one, pandanyorwa pana panasisi eni. Murombedzi varikuti it is too late to impose this new thing but for sure the CBD is no longer the same it's filthy unoona tsvina yemunhu uyezve vamwe vachitokwanisa kuita zvakawanda wanda imomo mutown chokwadi there is no more law in Zimbabwe saka vanenge vari kuti ivo zviri kuitwa naMugabe pakuti vanhu vabve muCBD zviri right kutaurawo kwasisi eni ende ndandavati nini sisi eni vatipe nhamba dzavo but havana kukwanisa kunge vachitipa nhamba dzavo kuti tikwanise kunge tichivafonera pachirongwa asi tinokuchingamidzai isa chiutsi ari kuti ndasvika asi pakaipa nyika yacho inzara tanzwa tendai zuva racho ari kuti vamugabe ko munodarireiko nhai tomboenda kwauri PJ
utavani ngwenya siyakubonga wenelisile kungena kuhlelo utiyena siyalothanda uhlelo msakazi usitembiso Dumani yena ke uthi ngibukele ngise Bite Bridge. I hello guys, I'm watching from South Africa. O big boy Ngulube, nguyothi ngibukele ngise Bite Bridge. Anastasia Ndlovu uthi watching VOA live in Bulawayo. Usitembiso Dumani uthi cry the beloved country. Upamela Kumalo uthi useless government after 37 years they did nothing to people. Siyalibonga lonke elenelise ukungena lapha enkundleni yeFacebook lapha ama comments enu kungwenya layo wasinika inombolo zakhe zocingo engakutsho ukuthi isikhathi esiselelesi unkosikazi Mgasa lokho ekhona ecingweni ungasipha elakho elokugcina ukuthi azoba nongayipha kuhulumende ukansili akanye labaphila ngokuthenyisa Nkosikazi Mkasa.
Kuthi uhulumende ngawuya ke eMiridana mayuyu ngakho lokhu. Sikhumbula njalo lo mama uGrace Mdabe wakwathi vanhu vese sisi sabathengiswe ngendawo ngendawo. Ngaphela baza nanobaba lo mama. Kati sebehlukana njani kuhulumende. Babasekele sithengiswe njalo nokukhansili sithi sasihleni phansi. Sithingele izindawo. Abantu behlale phansi behlaliswe kuhle bethengise bephiwe ama-license bephiwe lama-toilet lapha abazabe bezinceda khona ngibeze sisuku lokhu i-government bayithethe layo ikhangise isisasisele ama-bylaws ethu ukuze sikwanise lakho ukuthi ngoba lapho singathengisa sisemnyameni asezo sibekwazi ukuthi lokhu ngokuvunyelwayo kumbe loko ongavunyelwayo so sicela kumniwe konke khona lokho okwenziwayo kube ne-temporary nje abantu bephiwe lesikhathi sokuthi bazaxoshwa kumbe nibe besiwe ezindaweni ezithiyeleyo
Mrs. Mukasa, we've spoken to you before. Just round up in English in 30 seconds.
30 seconds.
What, you know, you are recommending.
Okay, I'm recommending my government to stop, if I can use the word stop, because we are now used to it. Stop the harassing vendors and make some arguments and sit on the right in the table and negotiate with the vendors.
Thank you so much.
The city council. Uh-huh. Let's come together and recognize the vendors.
Thank you so much. We had there from Mrs. Deborah Mukasa, who was speaking with us from Bulawayo. We also had Miss Lynette Mudewe from Harare, and we had some callers, interesting callers that chimed in on the topic today. We're speaking about the challenges facing vendors, especially in the city centers, Harare, Mashingo, Chinoy, and others. I'm Marvelous Mflanganya here in Washington.
Mina President Jeremiah, and sitasibeke ithuba efanayo ngivele izayo.